Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 17/2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ine ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pane vari kutenderera wedu vebato redu vanga vachibatsira kuti varipamba. Vari kuti maita something zvekumuke mumuvha unoita apasisesi. Umwe mwana ari kwake, umwe mwana ari kwake. Kana vatorora mudzimba dzavo.
Nhengo yeTripc yotiza musha kuhunyani muHarare nekuda kwemhirizhonga.
Ndinoshamisika vanhu vachinzanzi vanodzingwa mudzimba. Iya mukutaura iyi anofanika ama criminal elements anenge akuitika but hakuna kana munhu anakarwirwa zvematongero kuhunyani
asi ZANU PF inoti iri kuzorwa mafuta enguruve yaisina kudya
vanhu havana kuzviona asi munhu akachati tiite hurumende yendimakoni akaita 18.5% zvinoratidza kuti voice rese rinokwanisa kunzwika tikadaro izvizvi tinokwanisa kuunza hurumende yemubatanidzi
Muchirongwa chedu chatiri kutaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika tine hurukuro navaWilbert Mbaiwa vebato reNPC iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC Vari kukwikwidza kuita kanzura weWard 8 uye vakamirira bato reCitizens Coalition for Change mudunhu reHunyani muHarare amai Catherine Chandiwangirira nezuro vakatiza pamba pavo mushure mekunge vanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato reZANU PF vasvika pamba apa vachivavhundutsira nekuburitsa zvinhu zvavo panze vachiti nzvimbo iyi haisi yevanhu vemapato anopikisa Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, amai Catherine Chandiwangirira, vati pakaitika zvese izvi, ivo vaive vaenda kugweru uko kwainge kuchiparura zviri pamutemo, urongo hwekutsvaka rutsigiro kwebato ravo. Asi vanoti kubva nezuro, havasati vakwanisa kusvika kumba nekuti vari kutya.
Tina kukwanisa kuenda kumba kwacho nekuti temo yacho takanzi tisasvike kumba kwacho vanga vakaungana kuikoko for safety. Vabva vati padhuze nepamba pangu paita rani. ZANU PF saka tinoti tikabva kupolisi zoenda kana Harare yacho yapera tona kuti zvinhu zvakamira sei but pane vari kutenderera wedu vebato redu vanga vachibatsira kuti varipamba vari kuti maita something zvekumuke mumuvha unoita apasisesi umwe mwana ari kwake umwe mwana ari kwake vana vatorora mudzimba dzavo
vari kukwikwidza kuva mumiriri wedunhu reHunyani mudare reparamende vakamirira bato reCCC vaLove More Chinoputsa vatsoropodza chiitiko ichi asi vakati kunyange zvakadaro vane chivimbo chekuti vachakunda zvine mutsindo
Tinozviziva kuti kana ZANU ichiona kuti hazvina kufamba zvakanaka vanodzokera pakuda kutyisidzira vanhu. Izvi zvinotirwadza zvinotishungurudza kuti vanhu vakufunga kuda kuchiitira violence varikushungurudza mudzimai varikushungurudza munhu anoda kumira sakanzela asi izvazvitidzosere kumashure. Vanhu vanovhota ndivo varikutaiwa imimi seTripc hamugoni kudzokera kumashure.
Asi vari kukwikwidzawo kumirira nzvimbo yeHunyani mudare reParamende vakamirira ZANU PF vatongai Munangagwa varamba kuti vatsigiri vavo ndivo vakaita izvi.
Ndinoshamisika vanhu vachinzanzi vanodzingwa mudzimba. Iya mukutaura iyi anofanika ama criminal elements anenge akuitika but hakuna kana munhu anakarwirwa zvematongero kuhunyani. Vandikutokwikwidza navo vanunʼuna vangu vana kumbula tovatone mabhizinesi muconstituency tetina everyday.
Mutauriri wemapurisa EZRP mudunhu reHarare Inspector Lakmo Chakanza vati semapurisa vanga vasati vanzwa nezvemhirizhonga yakaitika kuHunyani iyi vakati tibatewo mutauriri wemapurisa nyika yese Assistant Commissioner Paul Nyati.
Batai vanyati, batine nhau ndandisandaizwa, ndinogona kubata vanyati.
Asi vanyati vange vasiri kubatika panhare mbozha yavo kusvika taenda pamhepo. Sachigaro wekomishini inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission vaElasto Mugwadi vaudza Studio 7 kuti kana sarudzo dzikasaitwa murunyararo zvinogona kukonzeresa gakava.
kuti rusarudzedi izonzi aiwa yanga iri free and fair, ndo kunge environment yacho yanga iri also peaceful, pasina vanomanikidzwa vanombunyikidzwa. Zvamuri kutaura izvozvo tichazenge tichiita verify kuti tione kuti vanga vari nhunzva tunzva dzacho ndevapi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kugarawo vachikurudzira vanhu kuti vasaite mhirizhonga, asi mutungamiri weCCC Manelson Chamisa vanoti hazvisi kumisa kushungurudzwa kwevatsigiri vavo. Nyanzvi inoongorora zvematongerwo enyika vaGoodwin Mureriwa vanoti zvakakosha kuti vari kutsvaka rutsigiro rwemavhoti vasambunyikidze vavari kukukidzana navo.
Vamwe vanoda kupinda muzvigaro kuburikidza nechisimba, saka vanoti vanoda kuti vavhotere, vamwe vanga vatengera doro, vamwe vanga vapa chikafu. Ivo vanenge vavhotera, vanenge vachida kuzovhotera munhu iyeye, vofunga kuti tifadzengana wedu ngatione tichiita basa rokuti tikutyidzira vamwe pakuti vanovhotera wavanenge vachida iyeye. Zvinosarudza hedu kudaro.
Kumbunyikidzwa kwevari kukwikwidza musarudzo dzegore rino, kunyanya vebato rinopikisa reCCC, kuri kuramba kuchienderera mberi, uye vatsigiri veZANUPF ndivo vari kupomerwa mhosva iyi kunyange vachiiramba nguva nenguva. Vamwe vari kukwikwidza musarudzo dzemakanzuru vakamirira CCC kumasvingo vakaendawo muupoteri vachiti kwaberekera ingwe. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Muchirongwa chedu chanhasi chatiri kutaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, tine hurukuro navaWilbert Mbaiwa vebato reNational People's Congress kana kuti NPC. Musarudzo idzi mune varume 10 nemumwe chete vari kukwikwidzana pari zvino pachigaro chekutungamira nyika. Tatanga nekubvunza vaMbaiwa kuti sei vari kuda kutungamira nyika.
Ini ndakararama nguva zvino pazvainge zviri nani ndichindi netariro yekuti kana ini mubhizinesi nyika ichakura zvinhu zvichaita zvakanaka, asi ndakaona taakuenda mberi kusina tariro. Vana vakasiyana neni vasakwanisi kana kuita tariro kupabvita pekutanga, asi ndakaonawo kuti nyika chaiyo haisi kukura paupfumi hwayo.
Mungapa muenzaniso ipapo?
Ndakaona kuti matangiro atakaita 1980 ndiwo atichiri nanhasi. Hongu zvinogadzirwa zvasiyana, asi yatine tikapasiti zvikwanise zvacho hazvina kuchinja. Ini ndiri injinia, ndiri bhenga zvakare. Ndakaona kuti tikatarisa nyika yedu, nzvimbo dzinogadzirirwa zvinhu hazvina kuchinja kubvira 1980. Ndingati poto yaishandiswa naSmith ndiyo yatiri kushandisa. Saka ndikaona kuti matambudziko yese atiri kutaura, tiri kutaura nezvechange rate, tiri kutaura nezveemployment, kusvikira taendesa shanduko kunzvimbo dzese munyika munomu, iri dambudziko harisi rakapera. Exchange rate inogadzirika chete kana isu tine zvatinogadzira zvakakwana. Mukatarisa chingwa chinodyiwa nyika yese chinogadzirwa muHarare, inyika yerudziyo kuti chingwa chinofamba mathousands emakilomitas. Ini ndinofunga kuti tibudirire tinofanira kuva nezvatinoita mudunhu rega rega. Tikatanga izvi tiri paprovhinsi, provhinsi yoga yoga ngaive nezvainogadzira. Tikaenda pamadistrict, district yoga yoga ngaive nezvainogadzira zvainomanifestisa yatinoti manifestation. Tikaenda pamagrowth points kuti akure, akure nemasitoro atakakura tichiziva. Growth point inokura nekunge pachigadzirwa paita kambani inogadzira doro, paita kambani inogadzira mbatya, paita kambani inogadzira zvese zvese zvingangogadzirwa nezvinounza mabasa.
VaMbaiwa, asi kana musina vamwe vamiririri vebato renyu dare reparamende munzvimbo dzese dziri kukwikwidzwa, munozokwanisa sei kuti mutungamire nyika?
Nyika kana ichitongwa zvakanaka hazvinei kuti ine mapati mangani ende vabva kupi. Purezidendi anotonga nyika nekubatanidza vanhu. Saka ndikakwanisa kutonga ndichibatanidza mapato ese iwayo anenge aine vanhu muparliamendi, ndechinhanho chakanaka chekuti titangire. Chakafanana nezvakaitika pakaitika government of national unity. Ini ibhilivhu kuti panguva yese yese yatinotonga
nyange ndikanzi ndazova nemamembers of parliament akawanda kudarika vamwe, ndinofanira kuumba hurumende yemubatanidzwa isingatarise kuti uyu ari kubva kubato ripi, uyu ari kubva kubato ripi. Ndokuti mazano aungane, basa remutungamiri wenyika kupa mazano nokupa yatingati direction kuti tiri kuenda kuti, hazvinei nekuti una member of parliament here kana kuti una councillor. Nekuti tikashandisa zvatiri kuita hatisati taakuziva kuti kubatana chii kana tiri muparliament, kurwisana chete. Saka ndikatova president asina kana MP kana ndikaita vaviri, iye zvino ndine vana vari kukwikwidzwa. Zvakatonaka izvozvo, tinenge taakuunza hurumende yevanhu nokuti vanogona yamunoti an administration based on meritocracy pachirungu. Hei, hatinoda munhu iyoyo. Hatidi zvokuti inini ndiri chakati, ndiri zano, ini ndiri chii, ndiri NPC. Kana ndaakutonga handitarise kuti munhu ndewokubate ripi, chandinoda mazano ake.
Vamubayiwa, asi vamwe vanoti mujaho uri pakati pemabhiza maviri, vamunangagwa navachamisa chete vamwe munenge muchiperekedza yenyu muchato.
Vangangodaro havo, asi ndoda kukurangaridzai gore ra2008. Munoziva takapedzira taita hurumende yemubatanidzwa. Vanhu havana kuzviona, asi munhu akachati tiite hurumende yendimakoni akaita 8.5%. Zvinoratidza kuti voisi rese rinokwanisa kunzwika. Tikadaro izvizvi, tinokwanisa kuunza hurumende yemubatanidzwa. Nokuti chinangwa hachisi chokuita purezidendi chete, chinangwa ndechekuti tiudze chanduko, even ndiri pandiri ipapo.
Mutungamiri webato rinopikisa reNational People's Congress vaWilbert Mubayiwa vari parunare muHarare. Vadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe vana vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso mushure mekugara mujeri kwenguva refu vachipomerwa mhosva yekunyora zvivakwa zvehurumende, vachitsutsumwa nekushungurudzwa kwenhengo inomirira Zengeza West mudare reparamende vaJob Sikala, pamwe nemutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume. Ngatinzwei zvakawanda kubva kumutori wedu wenhau Frank Chikore.
Mutongi wedare repamusoro Amai Lucy Mungwari vatura mutongo wekuti vadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe vana vanoti Benjamin Watadza, Emmanuel Sitima, Comfort Mpofu naLionel Madamombe vabude mujeri mushure mekunge vabhadhara mari yechibatiso kuna mabharani wedare ramagistrate rimwe remagweta avo vaDarlington Marange vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare.
Vati vakomana vabhadhare mari inosvika 500,000 namabharani wedare remagistrate court kuRoton Wrong. Akati vakomana ava havafaniri kupindira mukuferefetwa kuchanga kuchiitwa nyaya vari kusangana nayo.
Mutungamiri wesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union vaBoris Muguti vati vafara zvikuru kuti vadzidzi ava vapiwa mukana wekuti vabhadhare mari yechibatiso kunyange hazvo pachine mumwe mudzidzi asara achiri muusungwa. Chikumbiro chake kudare repamusoro chekuti atongwa achibva kumba chisari chanzwikwa.
Vanombobvira vakapara mhosva, vanhu vakatorwadziswa vasina chavakaita. Tine mumwe asara mukati metirongo anoitwa Darlington Tigwena, tiri kutarisira kuti achange achipinda mudare vhiki rino akwanise kunge achinobuda zvekare.
Mune imwe nyaya iri mumatare, kunzwikwa kwenyaya yakakwidzwa kudare nevaimbo vagurukota rezvematunhu muhurumende yamushakabvu Robert Mugabe vasevhi yakasukuwere yekurambidzwa nedare repamusoro kuti vakwikwidze pachigaro chemutungamiriri wenyika yakatarisirwa kunzwikwa mudare reSupreme Court svondo rinouya. Gweta ravo vaHarrison Nkomo vati vave kutogadzirira zvizere. Dare repamusoro svondo rapera rakatura mutongo wekuti vakasukuwera havafaniri kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, richiti dare renomination court raitambira magwaro evachakwikwidza musarudzo rakakanganisa parakatambira zita ravakasukuwere sezvo vave nemwedzi inodarika gumi nemisere vari kunze kwenyika. Asi vakasukuwere vari kukwikwidza izvi vachiti demo redare rakatemba nepasipo. Zvichakadaro, mamwe masangano anoshanda akazvimirira ari muBritain ashora rwendo rwemudzimai wemutungamiriri wenyika Mai Auxilium Mnangagwa, avo vari kutarisirwa kutaura paCambridge University nezveutungamiriri hwakanaka pamwe nezvingaitwa kuti veruzhinji vakwanise kuzvibatsira. Vachita pai Mnangagwa hazvikodzere kuti vapiwe mukana wakadai iye murume wavo achipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu munyika. Vanoona nezvekufambiswa kumabasa musangano reWomen of Zimbabwe rinoshanda riri muBritain makare, Amai Patricia Chinyoka vapasemenzariso nyaya yekushungurudzwa kwavasikala navangari Vhume.
Job Sikala agara mujeri for over 1 year achinyimwa bail, uye a few months ago Jacob Ngari Vhume akaiswawo mujere nebasa rake raaita rekuda kuti nyika ifambe ichinje.
Amai Chinyoka vati amai Munangagwa ngavatange vadzokera kumusha vanogadzirisa zvino. Vachitiwo mutemo wepatriotic bill wakasainwa navamunangagwa ndoumwe mucherechedzo wekuti zvinhu zvakaita manyama amire nerongo muzimbabwe, zvikuru sei apo nyika yatarisana nesarudzo mwedzi unouya.
Tinoona zvakare kuti patriotic bill yakaitwa iyo kuzimbabwe ichange yakanangana nemapolitical parties, yakanangana nemahuman rights activists vasingabvumidzwe kutaura kana kushoropodza zvinenge zvichitwa nehurumende. Saka zvingaite kuti vanhu vafambe vachitaura kunaka kwenyika, iyo nyika isina kunaka.
Mutauri wezano PF vaKrisi Mutsvangwa pamwe nemushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato iri vatafadzwa mugwadi vanga vasiri kudayira nhare mbozha dzavo kuti tinzwe divi rebato ravo panyaya iyi. Asi imwe nhengo yezano PF vaPeter Matangi vati zviri kutaurwa nemasangano aya ndezvemugodzi Matsuro.
Kuinda kwaita mai vari kuinda vachizadzikisa polisi hombe yakaunzwa naprezidendi vedu Comrade Emmerson Mnangagwa pavakapinda mupawa re-engagement and engagement. Saka vanhu vanotaura ava hakungotaura hako kusina maturo.
Hatina kukwanisa kubata mutauri wehofisi yamai Munangagwa vaJohn Manzongo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Frank Chikowo.
Meya weguta rekadoma amai Tendai Kokera vari kukurudzira vanoita zvekutengesa migwagwa muguta ravo kuti vaedze kusapfeka mbatya dzinoratidza vavanotsigira musarudzo senzira yekudzivirira yekuzvidzivirira kubva kumhirizhonga yezvematongerwo enyika apo nyika yatarisana nesarudzo mwedzi unouya. Amai Kokera vanoti kunyangwe pasati pave nevanotengesa migwagwa muguta ravo vakauya vachitaura kuti vari kusangana nematambudziko emhirizhonga, zvakanaka kuti vanhu vangogara vakazvichengetedza. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Inini maonero andinoita semunhu pavanhu vari kutengesa especially munguva inoi yemaelection, advice yangu kuti zvisaita kunge zvinokonzeresa mhirizhonga. Vanhu vanotengesa vaya vemabhengi, kana vachitengesa fanira kunge vari vanhu vari kungozvitengesera, maybe vari vasina kupfeka something like regalia. Inokuti munhu wega wega anenge ane bato rake zvake, but pakuti munhu anotengesa ange akapfeka regalia une zvakawanda zvinogona kuitika. Unogona kuti unenge usida kutendera munhu aundoona kuti iye wakapfeka regalia yepati yeira mwendeba pati b ndakutoda kutomutengera akutoshaya mari kutomutendera vana chikafu. Saka kurudziro yandinayo nini yekuti vanhu vanotengesa havadi zvaibvira vaipfeka hembe dzavo dzekumba dzavanenge kupfeka almost every day. Then kana uchida hako kupfekawo hako hembe dzako dzekumusangano unopfeka uchiendawo kana uchifamba kuenda magrosa kana uri kumba kana uchienda kuti, but mukutengesa ndiri kuti kana uri zimba uchitengesa zvine mari pachechenu kazi mwanogona kusangofarira hembe yako yawakapfeka yekupati yekuchechi a iyaniyekupati b onawo yakapfekawo yake frisa gondibva kuHarare. I want to tell the woman kuti unoti kutengesa wakapfeka harigali kundikova nchida kukutengera ndikabhuyira nezva wakapfeka ndinotenga here. Saka ndingozvionwa kwese zviri kuvanhu vese.
Pane vambouya here vachiwanikwa ivo vachiti vari kushungurudzwa mushure mekunge vakapfeka mbatya dzemapati avanotsigira panguva ino yekutsvaga rutsigiro, tichitarisa kuti election iriko mwedzi unouya?
Muno mukadoma ini hambesi mukadoma, mukadoma hatisatambesangana hedu nazvo, hakuna vachiauya sesa mukadoma, handinaenda ndisingani.
Imi sameya zvii zvimwewo zvamungakurudzire vagari venyu veimomo mukadoma?
Ndinoda kukurudzira vagari ve mukadoma ndangoti mararamiro atrafic like vana gifted vakavhara nemamwe makambani anga ari mahombe mahombe. Saka vanhu vatiritovimba navo ndo vanotobhadhara mari yekachona, ndo mavhenda achona iyaya.
Meya weguta rekadoma amai Tendai Kokera vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare kukadoma kwakare. Zimbabwe Revenue Authority kana kuti ZIMRA yaburitsa mashoko kuvatori venhau ichizivisa kuti bhodha repakariba pamugani nezambia richambovharwa kutanga musi wa 20 chikunguru. Zimra inoti uwandu wemabhazi uye vanhu vari kuda kupinza motokari dzavo munyika dzichibva nekuzambia wawandisa kudarika waitarisirwa pakavakwa Kariba Border Post. Nekudaro vanhu vanzi vashandise Churundu Border Post. Taedza kubata mutauriri weZimra vaFrancis Chimanda asi vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatavatumira mushure mekunge vati tivatumire mibvunzo iyi. Mugozeya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata munyori mukuru wesangano rinomirira vanotenga nekutengesa kunze kwenyika reZimbabwe Cross Border Traders Association vaAugustine Tawanda kuti tinzwe maonero avo.
Paka kumahachi ya sifadzi kuzindwa kuti bridge rekariba chashandiswe zvinoto konzeresa vachirarama nekuita business that area vakuzitwa inconvenient vakutotenderedzwa nekuenda kuChirundu hazvina definitely zvinoaffecta matraders zvakati but given kukonzereswa probably nemastructures it's one thing
panewo here atingati maconsultation akamboitwawo nevanofambawo vanopinza zvino nokuburitsa macross border vasati vatora danho irori?
Kana zvakaitwa indofunga zvirajambiwa kana zvakaitwa isusu are not aware in fact zvikutotanga kuzvinzwa izvozvi kuti paborder pane pazvo ndo zvapazvoita hatina hatina I'm not aware ndichatoeka vangu kune kana kuma institutions ne transport zvosambi pavanoziva tosuwa but isu wende consult.
Ndopedzisirawo ndichitarisa kuti iko ku one stop border post kuChirundu kwavanotaura kunosiyana papi nekukariba mumashandiro enyu imi zvinobatsirai kana kukanganisai nenzira dzipi?
Ziva ndechekuti pane time yakanga vanhu vakumuvha away from Chirundu vachiinda via Kariba. Ime yacho is really something to do ne service delivery levels zvechirundu kusenza kwavo kwakafanana but nemunhu in terms yekushandwa mutrade togona kuzoona in terms of round time or something ona kuti it's better kuenda nekuenda kukariba post kuenda kuChirundu. What I'm aware of pane imwe time mabhasi paakatombomuva achinga paita some dziko pataimi rinogona kunge rarizorizovwa.
Munyori mukuru wesangano rinomirira vanotenga nekutengesa kunze reZimbabwe Cross Border Traders Association vaAugustine Tawanda vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira vabereki kuti vabayise vana nhomba dzose dzinokurudzirwa kudzivirira zvirwere zvakaita segwirigwiti nemahumunya aya anokwanisa kuvhiringidza vanakomana zvekutoshaya mbereko mune ramangwana. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Joseph Chiripanyanga vaudza Studio 7 kuti mahumunya anokonzerwa neutachiwana hunopinda nemumhuno kana nemuromo.
Chirwere chemahumunya chatinoti muchirungu mumps viral infection inonyaya kubata kana kukuvadza vana vadiki zvisokumana nevasikana vanokwanisa kukubatwa nechirwere ichi. Kana mwana akanga aita chirwere chemumps kana mahumunya panenge paita infection iyoyo inenge yapinda mumuviri memwana. Infection chinikapinda muviri memwana kachinopinda nemukana wane mumino inoenda inogara kumatoti maparotid glands maglands anoshanda pakubudikadzira mate kana saliva noiba iyo yatinoshandisa pakutsenga nekudigesta chikafu
vaendera mberi vachiti vabereki vanofanira kukurumidza kuenda kunorapisa mwana anenge aita mahumunya nokuti anogona kuuraya mwana kana kuvhiringidza nhengo dzekusikarudzi
asarapowa mamusi nowanza kuspreada kuenda kana kubraini kana kuruwa navakomana nokwanisa zvakare kuenda kumabhora avo zvokonza kuti mangwana zvokwanisa kuvanetsa kuzobata kuzokwanisa kuberekesa mudzimai saka tinokurudzira kuti kana mwana akanga aita chirwere chemamusi kana mahumunya kurumbidzei mwana yekuchipatara arapwe nekurumbidza
imwe nyanzvi yeyo zveutano Dr. Life Zambezi vanoti kubayisa vana nhomba yegwirikwiti kundoderedza ukasha hwemahumunya nokudaro mwana wese zvake ane kodzero yekurarama aine utano hwakanaka vaendera mberi vachitsinirawo zvakare kuti mahumunya aya anogona kukanganisa sikarudzi yevanakomana
zviratidzo zvechirwere ichi zvinosanganisira kunzwa musoro kwira temperature kana fever tadza kudya zvakanaka kuneta kunzwa marwadzo emajoints kana mamuscles kuzvimba dama rimwe kana kuti ose uye dzimwe nguva mumps inogonawo kuaffecta matesticles kuvana vechikomana kana kuti vakomana vechidiki.
Dr. Zambezi vanoti mwana ane mahumunya hafaniri kutamba nevamwe vana kusvikira mahumunya acho apera nokuti anotapuriranwa zvakanyanyisa.
Asi tinoona kuti urwere uhu kune vanhu vakavaccinatewa hauzouyi hune simba asi kune vanenge vasina kuvaccinatewa kana kuti kubayiwa nhomba yemumps inonzi inobayiwa seMMR inosanganisa measles nerubella vanhu ivava vanenge vasina kubayiwa vasina kuvaccinatewa ndivo vanowanzoita masymptoms kana kuti masymptoms ari severe
mazvikokota munyadzi zveutano yemishonga yechivanhu Dr. William Nyarota vanoti pane mishonga yechivanhu inorapa mahumunya asi vanoti zvakakoshawo kuti mwana wese abayiwe nhomba dzose achiri mudiki kuitira kuti vasazokurirwa nezvirwere
mahumunya ane mishonga yekumarapa pachivanhu kana kuti pamayero tinayo mishonga inorapa mahumunya ndo zvimwe chetezvo nematonsils inge even munhu anenge atadza kurapika sezvatinoita kuzvirwere zvese tinomurefera kune mamwe mapracticioners zvikurusa kuchipatara
ongororo yakaitwa nesangano reWorld Health Organization muna gunyana gore rakapera yakaratidza pachena kuti vana zviuru zvinomwe nemazana manomwe nemumwe chete kana kuti 7701 vakarwara nedenda iri uye vana mazana manomwe nemakumi mana nevanomwe 747 vakafa muZimbabwe nekwirikwiti kufa kwevana vakawanda kudai kwakakatyamadza bazi rezveutano nemapoka ose zvavo anoona nezvekuchengetedza kwevana zvikuru reUNICEF sezvo nyika ino ichizivikanwa seimwe nyika dzepasi rino dzinokoshesa utano hwevana asi basa iri riri kuvhiringidzwa nevabereki vasingade kurapisa vana vavo zvikuru vamwe vechipostori vasingade kuti vana vaende kuchipatara zvikuru vegungano rejohani marange ndakamirira Studio 7 muHarare ndine ropafadzo mapimidze
muchirongwa chedu chelive talk na 8pm nhasi tiri kutarisa nyaya yegadziriro yesarudzo dziri kuitwa musi wa 23 nyamavhuvhu kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko tumirai ku pawhatsapp number yedu inoti 001 202 465 0318 vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 13860 15460 kHz pashortwave mazuva ose sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare nhengo yetriple c yotiza musha kuunyani muHarare nekuda kwemhirizhonga asi ZANUPF inoti iri kuzorwa mafuta enguruve yaisina kudya vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vakamirira bato renational people's congress vaWilbert Mubayiwa vanoti vakakunda vanoda kuumba hurumende yemubatanidzwa tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele
Soku isika tisenda baku.